Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro Nyamavhuvhu 21, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano wavo wekupedzisira muHarare. Asi vebato reZANU-PF vanoti vaChamisa havafaniri kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa nhasi vaita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu paFreedom Square muHarare. Musangano uyu vapindwa nevaive mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano uye vamwe vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakasiyana-siyana nemusadag. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipanyaya inotevera.
VaChamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU-PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Zvino ndamuchiseka vanzwa nokuchema nokuridza mhere. Ndikatiko munochema iko veZANU-PF. Inga makangoti hatina mastructure. Inga makangoti hatina party. Inga makangoti hatina constitution. Macheme zvane munhu asina budget. Imi mune mazupuko.
VaChamisa vatenda vaChissano vange vari pamusangano uyu.
You have seen President Chissano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not here. Masanctions are no bamangwana ngozi mukomana apinda.
VaChamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa.
Hurumende medu hatizoita sikala anosungwa mujera nenyaya yekuti amirira munhu hapfambwi. Hurumende medu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU-PF. In fact, if ZANU-PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majorists, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizens to be restored. Opinara Komana!
Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu, mudzimai wavaChamisa, amai Sitokozile Chamisa. Mumwe wevatsigiri veCCC ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare vati chavari kuda chete kuvhotera vaChamisa vachiti kuZANU-PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa CC Tinoda kuti vanhu vabhotera nekuti kuno kuzimbabwe dzatambura vana vechikoro kudya chariko hapana chisvini chiri kuitwa namurangagwa zvavari kugona kuboora mari vachidya goridhe vachiita zvavo vega.
Mumwe womutsigiri weTriple C asina kuda kudomwa nezita ati iye haasi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reTriple C musarudzo idzi.
Ino takambozivisa kuna Mwari hadzi tikaona vakadaita chitsotsi chavo aiwa kana kuri kufa ndopa chichafira nepo.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongerwo enyika vati vachamisa havafanire kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Zvine zvazvinotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza hatingati mainstitutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuEpworth North vakamirira bato reZANPF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
Maelection results haarambwi nemuromo. Kana ucharamba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino kuti chinyuyuto chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi woenda kumatare edzimhosva kana une chinyuyuto.
Pamusangano wanhasi pane mwanasi kana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against plundering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our platinum, and just benefiting the few in the appellate of power. Let's vote against their cruel, clueless leadership.
Vanhu mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemitemo vakazembe vaburitsa mashoko mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti nemusi wechitatu pachaitwa sarudzo rinenge riri zuva rezororo nekudaro vanhu avaende kumabasa. Tichiri panyaya yesarudzo, vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vanoti kumasvingo kunzvimbo dzakaita seBikita, Gutu nekwaChivi kwaberekera ingwe sezvo vari kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF vachinzi vazive pekuvhotera nemusi wechitatu. Asi veZANUPF vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Bato reTriple C rinoti nhengo dzarosere dzakarohwa nezuro manheru kuBikita, mumwe chete vaChivi uye vatanhatu kwaGutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika. KuBikita, vaRobert Mkuwe navatasarira masadza vakasvikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakaibisisa nevanonzi vatsigiri veZANPF vaiva nemotokari dzebato ravo. Vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa eBikita.
Ndakanga ndakatogara pabhawa nemafesa mubhawa pangwini ndakatobva ndangosvikirwa zvikanditoda kutenga ndikatoti otherwise macustomers handiti. After that vana vakatobva ndatonzi uya kunotitaurira ndipana vakatoita towards moto yangu akapaka ndobva ndakatanga kutorohwa ipapo zvakaipisisa nembhoma nemaoko chaivozve ndakarohwa sere.
KuGutu South, kanzura weTriple C weward 37 vaJeffrey Tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara makomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo iri kumirira ZANPF musarudzo dzedare reparamende vapupura itogarepi.
hatingati huri serious sasha kana munhu huri mupenyu veke nenzvimbo dzinzvivo sezvo zvanotendeka ndimwari iri mumakomo takarwadziwa bhozi takabvaiobva nasezvo
vari kumirira TCCC kuchiri central musarudzo zvedare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nhengo yavo paedwo mapamura vakamanikidza kuenda muupoteri mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf avo vakange vakanongedzera futi mumusoro nezuro
saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata pfuti akavatendekera pfuti achivavhundudzira kuti vapinde mumotikari mavo sivo vakangotivo hai kusi kufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chiro ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
so nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa murodhi ngoona kuti mastori okungonyepawo zvao kana munhu achienda kuelection achifira kuti ndinonodziwa kana kuti achitya fanira kuzviprepara kuti agozovapa vatsigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa
mutauriri wezanupf masvingo vapepukai chiwewe vatiwo vatorava hariiti zvemhirizhonga
zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato rezanupf richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kuTCCC mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwashe dehwa vata vasati vanzwa nezvenyaya idzi
ina handisati ndamao maripoti acho handisati ndamaona hangu but aencourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwara pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so that tobva taona kuferefeta ripoti yacho
vesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo gore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
zvichakadaro bepanhau reherald rinoti muzvinafundo Stephen Chan avo vane mukurumbira zvikuru pasi rose vachidzidzisa paUniversity of London vakasungwa nezuro uye vave kupomerwa mhosva nehurumende yekuti vaida kudzidzisa vanopikisa zvechiuto kuti varwise hurumende kana vanopikisa vakakundwa musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu kunyangwe vachan vachizivikanwa nekushorawo vachamisa zvakanyanya bepanhau reherald rave kuti chipangamazano chavo vachan vanonzi vakauya munyika vachida kudzidzisa havo vanhu nezvemutambo wekarati uye vainge vakokwa navapaul danisa vejindokai old hararians bato reTCCC riri kuti mashoko ari kutaurwa neherald ndeenhema mapurisa achiri kudzidzira basa gumi nemapfumbamwe epamukushi training camp iyo yaimbozikanwa nekuti Morris Depot akarova vanhu zvakaipisisa muHarare nemusi wechishanu pakopa Cabana akandwa muchirongo zvakare nhasi achimirira kunzwa mutongo wedare raMajor Street pachikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Gweta remapurisa yavanomen mugiya vaudza Studio 7 kuti vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Ndiye mhirizhonga public violence kunzi vakarova vanhu mutown. Ndiyo mhosva yavetogonesa but ndiyo mhosva yatiri kuramba. Because isu vatoizivo kuti mhosva yacho ndiyeya. For all we know my clients are innocent.
Vamugiya varambawo kuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp
vakasungirwa mudepo vamwe vari kunzi vakasungirwa mutaoni vamwe vakasungirwa mudepo but the correct position is maclients angu vakasungirwa pamudepo Morris Depo
mutikiti vari kushorefeta nyaya iyi vadevson ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa Mumbo wavo kudare vangesi vati mapurisa ya akaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Tanaka Keith Kaseke na Enmo Jovo nevanhu vavainge vadenhana navo. Zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya akatyora mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese.
Asi tingati zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu ivava vabatwa vachive vanoendeswa pamberi pematare. Zvinove tingati danho rinotaridza kuti tinge tine muono wokuedza kuti munyika muve nerunyararo uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumaoko avo. Uyezve izvozvo pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu rinoti constitutionalism kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha pane ino nguva.
Mune imwewo nyaya dare ramagistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzeCitizens Coalition for Change CCC idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya yadziri kupomerwa. Nhengo idzi kusanganisira vaGrant Moore Hakata vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato iri kuGlenview South dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview uye vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo. Zvichakadaro dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga, vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nemasangano anopa rubatsiro akazvimiririra ari kukurudzira hurumende yeSudan kuti ibvise zvimhingampinyi panyaya yekuti mishonga ikwanise kupinda munyika iyi kuti vakwanisewo kurapa vanhu vari kurwara. Zvinonzi munyika iyi matanga kupararira zvinotyisa chirwere chegwirikwiti zvikuru kuvana. Chirwere ichi chinonzi chiri kuwanikwa zvakanyanya muvana vari kutiza munyika iyi vachinopotera kunyika dzakaita seSouth Sudan. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwehondo iri muSudan hadzifunge kuti nyika iyi inokwanisa kuona kuti chirwere ichi chapararira zvakadii. Asi vanopa rubatsiro vanoti zvinonetsa kuda kupinza mushonga munyika iyi, nekudaro hurumende yeSudan inofanira kurerutsa mimwe mitemo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira Maui mudunhu reHawaii kunosangana nemhuri dzevanhu vakafa nekuda kwemoto wakauraya vanhu vanodarika 110. Uwandu hwevanhu vakafa hunonzi hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukuru wesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata vaGeorge Kandiero vanoti varapwi ngavasungunuke havo kunowana rubatsiro kusangano ravo ari masikati machena nokuti hapana chinonyadzisa kurapwa nen'anga sezvo ariwo magariro evatema kubva pasichigare. Vakandiero vaenderera mberi vachiti bazi rezveutano riri kushanda nevarapi vechivanhu uye vanotiwo kune dzidzo yavanovana kubva kuna ana muzvinafundo vezveutano avo vanoshanda nemayunivhesiti izvo zviri kuvandudza marapiro avanoita. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZinata vaGeorge Kandiero vanoti vanombopangana mazano navana chiremba vari mubazi rezveutano mukuedza kwavo kubatsira varwere.
85% yevanhu vedu vanoenda kuchiwanhu for one reason or another during their lifetime. Iongororo yakaitwa neWHO zvinoratidza kuti isusu sevarapi vechivanhu tine chikamu chihombe chatiri kubatsira muraramo yeutano wevanhu vedu. Zvinoda kuti zvikosheswe uye zvitsigirwe zvienderere mberi chiramba zvichibatsira vanhu vedu. Zvisaitwe chiwanzi asi kuti tirambe tichiita kuti tisangane newe wacho vanozvitiri vari Western Trade.
Vakandiero vanoti ongororo yakaitwa iyi ndiyo yakazopa simba hurumende kuti kuumbwe sangano reZinata sezvo n'anga dzaibatsirika zvakanyanya nemishonga yechivanhu. Vaendera mberi vachiti kwave nechikoro chinodzidzisa kurapa nemishonga yechivanhu zvinochengete dzanaka yevatema.
Tane mishonga yedu yakuya matablets nemacapsule. Tine chikoro chiripo chetraditional medicine chekuti munhu anogona kutowana sike. Chikoro ichi chinobatanidzira even vari kunze vanodawo zvekurapa, vanoda kudzidzira kurapa. Tine maprofessor vari kuuniversity vanouya kutibatsirawo pazvidzidzo.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vatsinirawo uye vakakurudzira hurumende kuti ichengetedze mishonga yechi vanhu yavati inhaka yevatema kuti isapambwe nevabva kure avo vanoishandisa kugadzira mapiritsi asi vana vevhu vasina chavanowana kubva mazviri.
Dambudziko ratiri kuita nderekuti mishonga yedu mizhinji iri kubiwa yakaita sana zumbani nyeringa iyoyo yembaiba tree inobiwa ichiendwa nayo kunana Saudi Arabia ichiendwa nayo kana vachinoishandisa nokuti inorapa ende tinoziva kuti mishonga iyo ndiyo inogadziriswa mapiritsi zvakare. Saka hapana chekutya. Kune vamwe vane sisitimu yekutaura kuti hatishandise mushonga asi mapiritsi vachinwa anobva pamiti yedu iyoyo.
Muna kukadzi gore rino mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro akaita musangano nemasangano anomirira maprofita n'anga nevarapi vechivanhu vakavakurudzira kuti vakurumidze kuendesa vamwe varwere kuzvipatara zvikuru vaye vane shuga nemamwe matenda anoda majekiseni nehunyanzvi hwepamusoro. Dr. Mangwiro vakaendera mberi vachiti donzo rekurapa nderekuraramisa munhu nokudaro zvakakosha kutsvaga nzira dzoku dzivirira njodzi yekurasikirwa neupenyu hwemurwere.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamenti guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kutirapa ava pange paine boka rinezenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako emumapato imomo. Chiripo ndechekuti tinoda kuti tiyeuchidzane, ndo zvatanya kuti upenyu hwevanhu hunokosha. Takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here, haana shuga yakakwira here, haasi kupisa miri here uye zvari kufema zvakanaka here.
Muna 2020 hurumende yakadzika mutemo we traditional medical practitioners act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emishonga yechinyakare kana kuti traditional medical practitioners council. Mutemo uyu unosungira vanoita mabasa aya kuti vanyorese zviri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropafadzo Mapinitsi.
Munau dzemitambo, nabvu yevakaremara yeamputee football muZimbabwe iri kusimukira zvakanyanya mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nabvu pasi peZifa, CAF neFIFA nenyaya yemamiriro akaita miviri yavo. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Mukuru weZimbabwe Amputee Football Federation vaRobert League Msarafu vanoti mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakasimba uye zvine mufaro mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nhabvu pasi peZifa nemhaka yemamiriro emiviri yavo.
Mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakanyanya munyika yose, asi uri kunyanya kugamuchirwa neava vane madisabilities vaitadza kutamba bhora pasi pemitambo yeFIFA rules of the game. Amputee football ine ma rules of the game akasiyana ne manormal rules atinoziva the FIFA rules of game, zvokuti vakaremara vanokwanisa kutamba mutambo uyu zvisina dambudziko. Vatambi vari kufara chose,
vanoti vari kutarisira kuti panosvika makundano A2026 World Cup Amputee Football inenge yave kutambwa nyika yese sezvirungoitwa nhabvu pasi peZifa.
Tichaenda kuEgypt muna April 2024 kuma World Cup qualifiers kumutambo uchatambwa ikoko, uye tinotarisira kuti kana takunda tichanotamba ku World Cup muna 2026. Asi tisatasvika kwese ikoko, tinoda kuviva neshokwadi chokuti munhu wese ari maprovinces nemadistricts eZimbabwe mutambo uyu uchange wasvika kwavari.
Mutsigiri wemutambo uyu vakuda mapira, vanoti budiriro yaitika mumutambo uyu inofadza zvikuru, asi wave kuda kuramba uchitsigirwa kusvika Zimbabwe yasvika kana kuWorld Cup.
Budiriro yaita mutambo weAmputee Football ibudiriro yakanaka zvekuti, ende tikufanira kuramba tichikurudzira nda support yedu zvikuru, tirambe tichisimudzirana zviende kumberi tigumisirewo tiriko kuma World Cup tichitambawo.
Amputee Football inotambwa nechikwata chevatambi vanomwe vakadimbuka makumbo kana ruoko, asi vachikwanisa kushandisa zvibatiso kana kuti macrutches. Nhabvu iyi haisi pasi pesangano renhabvu reZifa, asi pasi peZimbabwe Paralympic Association, iyo inotungamira masangano emitambo evakaremara munyika.
Takatonyoresa neZimbabwe National Paralympic Committee inoshanda iri pasi peSRC, tikanyoresawo zvakare neConfederation of African Amputee Football, CAF, uye neWorld Amputee Football Federation. ZIFA haigavheni zvayo Amputee Football, ende haisitombori member yeWorld Amputee Football Federation, inova international governing body yechi yeAmputee Football.
Chikwata cheZimbabwe mwedzi unouya chiri kutamba makundano eAfrica Paralympic Games umo chiri mugungano regroup A neCameroon, Ghana pamwe neTanzania. Murairidzi wechikwata cheZimbabwe ichi, Paul Madziva, anoti nhasi chaiye vanga vari mugadziriro uyezve vachiona zvivhitikiti zvezvikwata zvavari kuzosangana nazvo.
Tenge tichitamba tichigadzirira mutambo iyi kwengu yakareba, apo takamboona vakomana tichasangana navo vekuTanzania. Takaongororawo mavhidhiyo avo, matambiro avanoita, nekuti vetiri kutamba navo vekuTanzania vanga vari mutambo ikwengu yakareba.
Makundano aya ane zvikwata gumi nezviri. Semasangano ese emitambo munyika, vamusarafu vanoti vari kusangana nematambudziko akati wandei anoda kugadziriswa, kusanganisira kushaikwa kwemari yakakwana yekushandisa zvirongwa zvavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLife Talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kwasara mazuva maviri chete kuti vanhu vasarudze mutungamiri wenyika, nhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura matsva. Kana mchida kupinda mchirongwa ichi, kana wo kutumira mashoko Studio 7, shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwaidi apera, regaiti mbotari sa msure na ushwa kare. Mutungamiri webato rinopikisa RCCC vaNelson Chamisa vaita musangano wavo wekugumisira muHarare vachiti vachakunda musarudzo. Asi veZANU-PF vanotiwo vaChamisa vanofanirawo kutambira sarudzo vakakundwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakuvi